Ini ndandiri kumusha ndichiridza music ndichiridzira vanhu. Kune vamwe vanhu vanongonyora vachingoti hanza mashows anga asina kuita zvakanaka, mashows angu esaifadza zvikuru. Asi chakandinetsa ndechekuti upenyu hwevanhu, vanhu vari kushupika havana mari. Unoona kuti vauye kuzonzwa music totobhadharisa mari inoita 10 mabonzi. Mukaichinja nemari yekunoku hapana mari. Uri kupaona upenyu hwevanhu, vanhu vazhinji handifunge kuti tikaramba tiri patiri apa tinorarama. Saka tikasanzwisisana tikatamba politics nevanhu handizvo zvinodiwayo. Upenyu hwevanhu hunofanirwa kuchengetedzwa. Zvinhu zvakandirwadza zvikuru kuti vana ukadriva kustreet unoona vana vadiki diki vasina kwekuenda, vasina chekudya, vachikumbira mari. Ende eti kana muri kumarali, vana ivava ndivo munenge muchiti maleaders of tomorrow. Mune shuwa here? Saka tsamba iyi yanga iri kutaura kuti ndivataurirewo kuti aiwa tarisai zviri kuitika kuupenyu hwevanhu. Hazvisirizvo, magariro adzikira. Vana vazhinji vachaenda kuchikoro vangoita basa rekutenderera mumasiti vachitengesa. Mumwe ndiri motokari ari kutengesa maCD epairesa. Zvikanzi nadhiraivha undava ndina mukanya wandai kumashure ndobva ndahwanda. Ndobva adaidzwa zvikanzi une maCD amukanya? Zvikanzi ndinawo. Ndobva aburitsa rimwe CD randisingatomboziva kuti rakagadzirwa nani. Ndobva ndaripiwa zvikanzi iwo mukanya wakaona unovaziva here? Ndobva ndasumudza musoro. Akada kutiza ndikati aiwa ka usatize akunditaurire dambudziko raiuna rakati goma ndokurarama kwatara kuita. Ndakamudzorera CD ndikati tengesa hako mwana wamai. Zvinorwadza mukaona mashupikiro ari kuita vanhu.
Saka munoona vamunangagwa vachitambira here kurudziro iri mutsamba menyu?
Kana vakasatambira hazvireve chinhu ka, nekuti tiri kutaura pamusoro peupenyu hwevanhu. Kusatambira kwavo nokutambira kwavo inini hazvinini. Asi ndiri kutaura zvandakaona.
Vamwe vari muzano PF mukanya vanoti dambudziko riri kusangana nevana vezimbabwe riri kukonzerwa nezvirango zvakatemerwa Zimbabwe neamerica.
Hatidi kutaura miromo yakadaro. Chii chaita kuti mupihwe masanctions? Ndochinhu chamunofanirwa kugadzirisa ka ega mugadzirisa ka zvinhu zvaita kuti mupihwe masanctions. Mahuman rights hamuna muzimbabwe. Hamuna freedom of speech, hamuna freedom of movement, freedom of expression. Wanzi wangotaura against a certain political party kana munhu ari mupati ari muhombe wakutotsvangwa iwewe nemasiya iwo.
Imi mamuri kumusha kwenguva yakatirebei mungadai makatora mukana iwoyo kusangana navamunangagwa pane kuzoita vekunyorera tsamba?
Havadi kusangana neni. Mazuva ataenda ekutanga ekutangisisa aya atanoita show imwe iyai takavanyorera tsamba tikati toda kuonana navo. Hatina kumboona kana mhinduro. Munhu akauya kuzondiona ndishamisa, akauya kuhotera asina kana bodyguard, akati ndinoda kuona mukanya. Ndozvinoita munhu wevanhu. Handina kumbotaura nezvekuti hanzi ndiri kuda kuti ndimuona. Akauya ega, asi ava vakati ignora. Takavanyorera tsamba vakati ignora, hatina kumbotswa kana chii. Aiwa, kana uri president wenyika, vanhu vese ava vari pasi pako. Uri kusevenzera vanhu ivava. Zvauri kusenzera vanhu ivava, chirega kukanganwa kuti ndo vane masimba, ndo vakakuisai pamakagara. Zvino mukavakanganwa varivo vane masimba acho, zvozofamba sei?